muri yese yekwe group tino urongo sikuru ne zvakaitika izvi kupenyu wakarasika nokuda kwecycloni dzimba dzakaparadzwa uye upenyu hwevanhu and you know the way people were living their way of life zvakanganisika nokuda kwecycloni asi isumo sevagari vemuzimbabwe uye sebhizinesi rinoshanda riri muno muzimbabwe veEconet Group vakamirira Econet Wireless Zimbabwe, Cassava Smart Tech Zimbabwe, Liquid Telecom neHigher Life Foundation. Patakanzwa nezvetaona iyi takatanga kuti vanhu vanokwanisa kupa mari vape mari isu tatapawo $5 million yekubatsira mavictims nemasurvivors ecyclone uye takatangawo kupa Eco Cash Dealer Code inoitwa iyo 320041 yekuti ruzhinji rwezimbabwe rubatsire kureiza mari so tingati from the fundraising effort iyoyo just from our side and our customers and these well-wishers in Zimbabwe we have raised close to 340,000 as we speak. Then more specifically, tangati tibatsira on the ground, tangati establisha command center yedu isusu yeEconet kwaMutare. Tangati tichishanda zvakare neve EcoSure vakadonata macoffins 50 akatodhirivha iko zvino taura kwatirikuita atoveko.
Tiri kunzwawo kuti muri kushandisawo zvakare unyanzvi hwemadroni mukutsvaga vapenyu nevakashaya. Mukatiudzawo zviri kufambawo sei?
Thank you very much for that question. Tiri kushandisa technology yedu inosanganisira madroni atinogara tichishandisa patinoita basa redu rekuita deploy our network, patinoita roll out kana kuisa mabase station, tichiita signs dziri kushure kwazvo kutoona kuti anofanira kuiswa papi, anofanira kucover nzvimbo yakakura sei, tinoshandisa madroni iwayaya. Saka tiri kumashandisa kuti aende kunzvimbo dzose dzakaaffectwa necyclone. Iko zvino ndinotenda tine madroni angaite 5 nemahombe chaizvo akatobva kusouth africa ari kushandiswa iko zvino. Anooparitswa okwira mudenga otanga kuenda kunzvimbo dzose dzingasviki vanhu because kuri damaged, otora mapictures mavideo pictures ezviri kuitika odzika muzasi zasi achipinda nese mumapani achienda mumahombekombe NGV achipinda mumagoronga achitora mapicture obva adzosa kucommand center votarisa mavhidhio iwaya voona kuti apo pane vanhu masurvivors vanhu vakapona vobva vaenda manje nemahelicopter panzvimbo iyoyo kuti vanobatsire vanhu vavo kana vari vanhu vakarasikwa neupenyu hwavo voenda zvakare nevanhu vekuani vatikushanda navo vonotora vanhu ivavo vochengetwa. Saka ndo zvatiri kuita iko zvino uye basa iroro riri kutoitika iko zvino as we speak.
Tichitarisawo nyaya dzekufambiswa kwemashoko ndo chimwe chechinhu chinenge chakatikoshei. Tinonzwa kuti vazhinji vari kutadza kuti vange vachibata hama neshamwari kuti vavafonere. Pane zvamuri kuita here? Tichiona kuti Econet ndo yakanyobatawo nyika munyaya dzemashoko idzi.
Thank you very much again for that question. Iko zvino taona ichangoitika. Takatumira maenjiniya vedu kunzvimbo yechimanimani nechipinge zvazvinesa kusvikako uye ndikati inini the first day zvichingoitika taura chokwadi hatina kutombokwanisa kusvikako. Takanga tawana mahelicopters ekuti tisvike kunzvimbo idzodzo but there was poor visibility uye kwanga kuchikunaya uyewo nyanzvi dzinoona nezve madisaster nemaemergency dzatatishanda nadzo ekucpu vekumazi and so on vakatiadvisa kuti tigomire panguva iyoyo. Tichingochena takabva tapinda munzvimbo idzodzi tikatanga nekuona kuti tichibatsira vatanga tinavo tiri masurvivors right. Saka taingotora vanhu vanga vakuwadzwa tichivapinza mahelicopter emanzi nemamwe mahelicopter atanga tahaya isu seEconet uye takabva tatanga kuenda pane mabase station edu idha akanga arohwa kana kuti akanga apererwa nerozi nokuda kwedisaster iyi magetsi anga asiri kusvika up to now nzvimbo zhinji hadzina magetsi ikoko even as we speak. Saka takatanga kuisa diesel magenerators emabase station edu kuti atange kushanda zvakare. So we have got right now probably about 60% or more of all our assets mabase station edu ese ari munzvimbo idzodzo muchipinge nomuchimanimani ari kushanda they up and running tatisisa madiesel and they are running around the clock so that vanhu vanokwanisa kudi vanokwanisa kutaura. Tanga tichipawo zvakare foni neairtime kune list vati kushanda nawo from the ministry ye urban councils and the CPU, Air Force, Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Defence Forces vati kushanda nawo ikoko vanenge vane need yekutaura tiri kuvasupporta. As you know, this is a telecommunications company.